Indini Marvelous mhlanganya huye ndichiti hey no misoro ye na uzeduza nasi chishanu kubvumbi 22-2016. Poita kukandira na makovu nematete pakati pe gurukota rino mirira veze chidiki va Patrick Zhuwao neva ive sachigaro ve steering committee on the Zimbabwe Youth Empowerment Strategy for Investment va AC Lumumba zvichitevera kudzingwa kwakaitwa va Lumumba basa na va Zhuwao. Nyakupiwa basa remunyori weguta reHarare va James Mushowe vomiswa basa nevakafano bata chigaro chameya weHarare. America yoronga kuwedzera mari yekubatsira Zimbabwe kuti itenge chikafu. Vanofarira mitambo vopinda mukupera kwesvondo rizere mitambo yakasiyana siyana. Muchirongwa cheLive Talk na 8:30 PM tiri kutarisa nyaya yechikafu chanetsa munyika. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, kana wokutumira mashoko kustudio 7, shandisa I WhatsApp number dzinoti +1 202 465 0318. Number dzedu zvakare +1 202 465 0318. Vanoda kuteerera studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM ne 4930 kHz pa shortwave.